Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 chikunguru July 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 ivi muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuru chataka kwanisa kuona dambudziko guru rikusanganika nechipatara cheku Glenview inove Glenview Polyclinic inyaya dambudziko rekushaikwa kwemvura.
Sangano recombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic.
Shamisa kuna wakuru wehurumende vachiko taura zvinosakara nebasa kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu inyaya inoda kuti tibatsirane pamwe chete senyika.
MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienda pamhepo, bazi rezveutano rake risati rabudisa mamiriro akaita zvinhu maererano necovid-19. Asi nezuro dare remakurukota rakabvumirana mitemo inofanirwa kushandiswa pakurwisana necovid-19 richiti hurumende ichangoshandisa vashandi vayo vanoita zvikamu 25% kubva muzana 25%, ukuwo matare edzimhosva achinzi achangoshanda pamhosva dzinofanirwa kunzwikwa zvechimbi chimbi. Dare remakurukota rakatiwo vashandi vehurumende vose vanosungirwa kubayiwa nhomba, richiti avo vanozorwara vasina kubayiwa nhomba havazokodzeri kubatsirwa nemari inobatsira vanhu panguva yeCovid-19 kana kuti Covid-19 insurance. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Sangano revagari vemuguta guru reHarare recombined Harare Residents Association Kiara rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paGlenview Polyclinic apo panonzi pane vakoti vashoma. Mukuru wezvirongwa muKiara vaRuben Akili vanoti paGlenview Polyclinic panobatsirwa madzimai anenge akazvitakura uye vanhu vari kubayiwavo nhomba yeCovid-19 pachipatara ichi. VaAkili vanoti chipatara ichi hachina mvura yekushandisa izvo zvave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi. VaAkili vanoti matambudziko akatarisana neGlenview Polyclinic akabuda pachena pamusangano wakaitirwa padandemutande nguva pfupi yapfuura, uyo waiziya matambudziko ari kusangana nemadzimai munzvimbo iyi. Musangano uyu wakanzwawo kuti vamwe varwere vave kuendeswa kubudiriro 1 kuti vanorapwa. Kubudiriro 1 kunonzi kwakamanikidzanawo zvekuti madzimai akazvitakura anogona kuguma atapurirwa chirwere checovid-19. Kiara inoti vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuro yeHarare vaMicrochideme vakati kanzuru ine vakoti vashoma sezvo vakawanda vari kuenda kunotsvaka mafuro manyoro. Studio 7 yatumira mibvunzo kuna vachideme asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata va akili kujitinzwe zviri kuitika.
Sangano rinomirira vagari veHarare chimukuru chataka kwanisa kuona dambudziko guru rikusanganika nechipatara cheku Glenview inove Glenview Polyclinic inyaya dambudziko rekushaikwa kwemvura. Tingati kushaikwa kwemvura zvichikonzera nekutsemuka kwakaita tengi iro rinoiswa mvura inenge yabva muchibhorani. Saka izvo zviri kubva zvaita kuti panzvimbo ava pasave nemvura. Na izvozvo zvinobva zvatanga kuita kuti vakadzi vanenge vachida kubatsirwa kunyanyanyanya vanenge vada kubatsirwa vachida kubara kana kuti kupona vana vanenge vakuendeswa kubudiriro papoliklinik iyo inova iri pedyo kuti vakange vachinge vachibatsirika.
Kubudiriro kwacho kwakamira sei?
Kubudiriro kwavari kuenda ikoko kunenge kutoriwo nevamwe vanhu variko zvekuti vanenge vari pachirungu wandu kondisirika vanenge vane uwandu vawanda. Saka izvo zvinokwanisa kunge zvakuvaisa even panjodzi yekuti vakwanisa kunge vachiwanobatira chirwere cheCOVID-19. Tingati kushaika kwemvura zvakare pazvipatara hachisi chinhu chakanaka nechikonzero chekuti chipatara ndochinozivikanwa senzvimbo yeutano. Naizvozvo kungoshaika kwemvura pachipatara kunoita kuti mamwe mabasa anopiwa nechipatara asave nematuro kana kuti asakwanisa kunge achiva anoitika.
Zvii zvamuri kuti kanzuro iite?
Nechikumbiro chatingori nacho kukanzuro yeguta reHarare ndechekuti igadzirise tengi iri kana kuti chibhorani ichi kuti mvura ikwanisa kunge ichiva inowanika panzvimbo apa. Chimwe chatakakwanisa kudoma ndechekuti muchina kana kuti kuswaipa mari hausi kuve unoshanda. Naizvozvo zvinoita kuti vanhu vanenge vasina mari tingati inowanika kana nguva muEco Case vangori nemari memuswaipa vanokwanisa kunge vachisingazokwanisa kunge vachiwanowana rubatsiro munyaya dzezveutano pachipatara apa.
Zvii zvimwewo zvakabuda pamusangano wamakaita padandemutando?
Zvimwewo zvinosanganisira kushaika kana kuti kushomeka kwevakoti ndo rimwe dambudziko rashaika rawo rikuwanika panzvimbo iyi. Zvinoita kuti vakoti kana kuti manesi mashoma ari panzvimbo iyi atinge okwanisa kunge achiva anoita basa rakawandisa. Izvi zvochiita kuti panhu apa pave panoungana vanhu vakawanda vakamira kunze kwegedhi kuti vava vanobatsirwa.
Kubvira zvamaita musangano uyu pane zvinobatika here zviri kubuda?
Nacho tinotenda kuti tingati mazuva maviri apfuura aya pane tingati kuwedzerwa kana kuti pane pfungwa yekuwedzera kwevashandi vanoshanda tingati muzvipatara kuti vava vanobatsira munyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCovid. Nechikonzero chekuti mukata saizvi nepaclinic ipapo mukoti anenge achiva anobatsira vanhu kumateneti ndiye kana kuti kwekubarisa ndiye zvakare wamunoona akunobaya nhomba ndiye zvakare wamunoona kunge akunoendesa vanhu kusikero kana kuti kuvana kunoyera vana. Naizvozvo tingati rimwe dambudziko hombe ndiroro rekushaika kwevashandi pake zvavo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiara vaRuben Akili vange vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa emuSouth Africa anoti akakwanisa kumisa kubuda munyika iyi kwezvimwe zvezvinhu zvakabiwa muzvitoro mumhirizhonga yakaitika munyika iyi kubva musi wa8 chikunguru zvichitevera kukandwa mujeri kwevaiva mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare. Mugwaro raakaburitsa nemuvhuro padandemutande reTwitter mapurisa aya anoti zvinhu izvi zvakakwanisa kuwanikwa kumagumo wenyika iyi neZimbabwe weBidbridge uye mugani weBotswana weGrondensberg zvave kuda kuburitswa muSouth Africa kupinda muZimbabwe. Gwaro remapurisa iri raikurudzirawo veruzhinji kuti vasatenga zvinhu zvakabiwa izvi uye kuti vazivise mapurisa nezvevanhu vanenge vachitengesa zvinhu izvi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa eSouth Africa kuti tinzwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakasungwa zviine zvinhu zvinofungidzirwa kuti zvakabiwa izvi. Mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti ichokwadi kuti mapurisa ari kusunga vanhu vanenge vasina mapepa ezvinhu zvavanenge vainazvo. VaJuru vanoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakasungwa mushure mekuwanikwa zvine zvinhu zvakawanda zvisina umbowo hwekuti zvakatengwa kupi zvinhu izvi. vachuru vaudza Studio 7 kuti vanhu vagare vaine mapepa anoratidza umboo kwavakatenga zvinhu nekuti vakawanikwa vasina magwaro aya vanosungwa. Ngati nzwei hurikuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu mukoma Jonga ndosvikira pane zvino. Mapurisa ari kubata munhu wese anenge aine zvinhu zvisina umbo kuti wava zvakatengwa kupi atinoti maresits. Saka ndonyaya iri kuitika iyoyo kunyanya wakuda kuenda kuboda muma roadblocks vari kubvunza umbo wekutenga maresits. Mabhazi anenge achienda kuZimbabwe, pane mabhazi mazhinji atobatwa nenyaya iyoyo.
Panenge paine umbowo here vajuru unoratidza kuti zvinhu zvakabiwa muzvitoro munguva yemhirizhongai?
Panenge pasina umbowo unoratidza kuti zvinhu izvi zvakabiwa muzvitoro, asi kuti chirongwa chiripo chekuti munhu anenge asina umbowo kuti zvinhu akachiona kupi zvinhu zvake zvinotorwa zvichitanga kuferefetwa kuti zvingave zviri zvekuba here kana zviri zvekuba. Naizvozvo wagara nguva yemutemo kuti kana munhu achida kuyambuka nezvinhu anofanirwa kunge aine mapepa aratidza kuti akatenga zvinhu mari uye kupi.
Saka ivo vari kuwanikwa vaine zvinhu izvi vari kubvuma here kuti vakaba zvinhu izvozvo?
Mukoma Jonga, hakuna munhu anobvuma mhosva. Munhu anobvuma pleti yesadza chete kwete mhosva. Vanhu vanoramba nekuti vamwewo zvinenge zvisina kupiwa, vamwewo zvinenge zvakabiwa, asi zviri kuti ndivo vanenge vakaba vamwacho, vamwe vanenge vakatengawo. Munoziva mukoma Jonga paane gore pano vanhu vanenge vachingotenga zvinhu vachitsveta zvemaresits kazhinji vanhu havawanze kuzvitsvaga. Saka zvinhu zvinenge zvakagara mumba zvisina maresits. Tine vanhu vazhinji vari kutifonera vachipuza tingadii sezvo tatisingachengete maresits zvinhu zvedu hazvisizvo.
Pane vana vezimbabwe here vakasungwawo vachipomerwa mhosva idzo dzekunzi vawanikwa vaine zvinhu zvisina maresits?
Variko vakawanda zvikurusa vana vezimbabwe vakasungwa vachisungirwa zvinhu zvekunzi zvakabiwa zvikwanikwa zvisina umbo kuti vakazvitenga kupi, asi hatisati takwanisa kuti tizivise mazita avo sekuti vanhu vachiri kurwisira kuti vange vachibuda muzvizarira nekuda kwemhosva idzo dzavari kupomerwa dzekuti vakawanepi zvinhu zvisina maresits.
Iyo mhirizhongai yakakanganisawo zvakadii nhengo dzesangano renyu?
Mhirizhonga yakaitika South Africa yakakanganisa zvikurusa nhengo dzesangano reInternational Cross Border Trade Association vanogara kunze kwenyika pamwe chete neavo vanotenga nekutengesa. Tichitarisa vanotenga nekutengesa, nzvimbo zhinji dzanga dzakavharwa uye nanhasi dzichakavharwa sekuti dzakatorwa zvinhu nevanhu vailuta. Kuchitiwo avo vanogara munyika yeSouth Africa, vamwe mabasa akatopera sekuti nzvimbo dzavaisedza hasati dzavhurwa. Dzakavhura dzacho dzinogona kunge dzakavhura zvishoma dzisina kuvhura nzvimbo dzese dzavanoshandira sekuti mimwe midziyo yavo yakaparadzwa, zvivakwa zvichipiswa. Saka vazhinji havachisina mabasa, vari kutifonera vachitokumbira kuti ha dai taikwanisa kuwana anongotibatsirawo kudzokera hedu kumusha. Zvinanditidzokere kumusha sekuti mabasa apera, taakunonga zvosvine muromo.
Shoko ramungasiyira vateereri vajuru,
tinokurudzira vana vezimbabwe vari muSouth Africa kuti panoitika mhirizhonga dzevana vanyamunhu vasapindire muzvitiko izvozvo, ngavagarire kure sekuti zvinovakanganisa pazvinhu zvakawanda. Saka naizvozvo tinokurudzira vana vezimbabwe kuti sevabva kure ngavasiyane neunhu hwekupindira munyaya dzevanhu vemusouth africa, uye zvinokanganisa kunyanya panyaya yekunge nguva yekugadzira mapemits yasvika tichida kuzama kurwira kuti vanhu vawane mapemits. Nguva ino inguva yekuti tiri kukumbira hurumende yesouth africa kuti ikwidziridze ava ngavaine mapemits anonzi mazep kuti vachipuhwa mapermanent res, uyezve vanga vasina mapemits vange vachigara pachigaro chachine vemazep vapuhwawo mapemits emazep iwo.
Avo vange vari mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCOVID-19. MDC Alliance iri kuramba mashoko ekuti yave kushaya zvekuita nenhomba dzeCovid-19 dzayakapiwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe kuti ibaye nhengo dzaro. Izvi zvinotevera mashoko akanyorwa nemuvhuro padande mutande reTwitter nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachiti bato rinopikisa iri rapinda paruma nanzombe nenhomba zvinokwana mazana mashanu ezviuru dzaranga rapiwa asi ratadza kudzishandisa sezvo dzisina kunyoreswa muZimbabwe sezvinodiwa nemutemo. Vacharamba vakati bato iri rakanga ratsvaga nhomba idzi sinzira yekuda kumisa basa rakanaka riri kuitwa neZANU-PF kuburikidza nechirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Studio 7 yatadza kubata vacharamba kuti tinzwe kubva kwavari. Takundikanavo kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe pamusoro penyaya iyi. Simutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti manyepo ari kutaurwa aya navacharamba. Vasachwayo vatiwo vacharamba vari kutamba neupenyu hwevanhu vachishandisa nyaya yenhomba yeCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinoshamisa kuna vakuru vehurumende vachingotaura zvinhu zvisakara nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatirane pamwe chete senyika kuti pega pega patinoona kuti apa pashata vanhu tisarasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka nyaya yenhomba haisi nyaya yekuita nayo politics. Ivo vacharamba kana vachitaura mashoko akadaro vari vanoshanda kumahofisi makuru enyika zvinosuwisa, zvinotaridza kuti nyika chai chai hakuna kwairi kuenda nekuti ivo vari kutarisa zvinhu zvekutoita zvepolitics zvemabato panyaya yekuti tidzivirire chirwere. Zvokuti MDC yazodai zvinhu zvisiri zvokuti zvikatoenda pasocial media utanga kunyora manyepo uchinyemera vanhu zvisina basa. Isu tinoda kuti vana veZimbabwe vapuwe nhomba kuti tidzivirire kufa kuvanhu vakawanda, tidzivirire upenyu hwevanhu hwatinenge takwanisa kuti tidzivirire seZimbabwe. Saka isu nyaya tirikutokurudzira tofunga muri kuona kwese vatungamiriri vese vebato vari kukurudzira nyaya yekuti ngatibaiwe nhomba kwese kwatiri yatakwanisa kuwana ukoko zvipedyo nesu munhu wese tobaiwa nhomba kuti tiedze kudzivirira kurasikirwa neupenyu hwevanhu.
Asi mamuna kumboedzawo here kutsvaga nhomba kuti mubatsirewo hurumende nekubaya kuriitwa vanhu nhomba?
Isu sebato tagara tinoita zvakawanda zvinoita kuti tibatsiridze even kusanganisa pamazano chaikushaivo kuti nyaya yecovid yoitwa sei, zvofamba sei. Ndovaka makaona pakutanga-tanga chaiko chaiko ichitangaudza covid yaakuda kuyapinda muAfrica, yapinda yaakuya kuZimbabwe zvakasiyana-siyana. Vachamisa president wevanhu vakamiramira zvikuru nevakuru vezveutano vana vamadzorera nemadoctors vazhinji atakaunganidza kuita task force yekuti tiongorore kuti topa sei mazano zvinhu zvofamba zvichirona. Nhasi munoona vamadzorera vanove mukuru wezveutano mubato redu vanomiramira zvikuru tichinyanya kutarisa kuti toita sei kuti tibatsiridze munyika yeZimbabwe. Chakakosha chatinoda kuti vana veZimbabwe vararame, vana veZimbabwe vawane kudzivirira chirwere ichi chanetsa ichi, nekuti chakakosha hachisi nyaya yekuti vanhu vaita zvepolitics vachikuita politics. Zvinofanira kuzounza raramo, raramo kupi kuvanhu, vanhu varinge vari vatano, vanhu vari vapenyu, tararama takunda hondo iyi yatinayo yechirwere chanetsa pasecheCovid-19.
Saka neimwe nzira muri kubvuma here kuti bato renyu rakatsvagawo nhomba dzekuti dzinge chibatsira kudzivirira covid?
Tiri kutaura kuti vacharamba mashoko avakataura ivavo haanei nekuti nyika yafambire mberi panyaya yekurwisa chirwere ichi. Zvokuti MDC yazotsvaka zvakati kwakati, yazodii zvakati, anenge ari manyepo kutya MDC Alliance. Nyaya yenhomba chavafanira kuziva ndechekuti iyo mari kutenga nhomba yacho kunze kwenyu imari yevanhu, inyaya yemari yemataxpayers. Taxpayer ndiani? Ndini, ndimi vari kubvisa mari, vari kudhiaspora, vane madhiaspora remittance. Isu vari muno vanobatsirwa ma2%, vanobatsirwa maincome tax, vanobatsirwa mavat zvakasiyana-siyana. Imari yevanhu iri kutenga nhomba. Saka vanhu vanenge vakubayiwa nhomba mari yavo yavanenge vakabvisa kupa kuhurumende.
Pane nguvawo yaimbonzi bato renyu raishoropodza nhomba yekuChina, makamira papi panhomba yekuChina?
Ndosaka ndataura paya kuti vanongo muka wachifunga zvepolitics isu ndati kubva kutanga tanga tiri clear kuti chii chinofanira kuitika iyo nyaya nhombai tinotobudisa mashoko kana mabharo atinonyora kuburikidza nemunyori wedu mukuru wezveutano mubato redu vahenry madzurira saka isu hatina nguva yatakati nhomba aidiuswa takati tanga pekutanga chaipo nhomba dai uye yakawanda muno muzimbabwe vanhu vazhinji vabayiwe kuti vanhu vararama
avo vange vari mutevedzeri womutauriri wemdc alliance vaclifford fachayo vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Nepenyuro ye ZBC inoti gurukota rezvemari vamuturimwe vachazivisa zvirongwa zvebazi ravo zvepakati pegore kana kuti 2021 mid-year fiscal policy muparamende mangwana china. NewZimbabwe.com inoti hurumende yaba Emmerson Mnangagwa inonzi yakatengavo michina inogadzirwa nekambani yokuIsrael inogona kupinda nekuongorora zviri munhare mbozha nemumadande mutande evanhu. Michina iyi inoshandiswa nevasori uye yakatengeserwa hurumende zhinji dzinonzi hadzina utongi hwejekerere. MuChronicle, Sachigaro weZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaRabelani Choeni vakashaya nemusi wechishanu chapfuura weMalusungani kuBidebridge neZuro Chipiri. Zvinonzi pakupera kwezuva rane zuro chikumbiro chevatungamiri vebato reZANU PF mudunhu iri chekuti vaChoeni vaitwe gamba chakange chisati chapindurwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Batireiwo venhuya isati tazivi kuti tiri papi tisere varimi tisingazivi kuti zvinhu zvikufamba sei kata hurumende yakutotidzvinyirira nekusaziva kwedu. Tatarima sizini ye 2020-2021 tikaudzwa kuti kotomita 85 bond package iko zvine zvakubva patakaendesa mapero gore rakapera kusvika egore rima satabhadhagwa pata hatitozivi kuti chii chiri kuitika tisere varimi tiri rongo kati hurumende iri rongo. Saka tachikumbirawo kuti mivanhu kustudio 7 noteerera nhepfenyuro iyi every day chititsvagurudzirai kutiudze kuti chii chiri kuitika pakutengwa kwekotoni. Isu takadzidza nemari dzekotoni isu, asi hatichakwanisi kubhadharira vana vedu kuti vaende kuchikoro kana kuyunivhesiti nekuti tako pane patiri kudzvanyirirwa. Tiudzei kuti ndepapi tizive kana tine pekuda kuzovhotera titsvage tovhotera papi pangatite kuti tirarame zvakanaka neisusu nevana vedu. Tibatsirei, mazita hana kana basa.
Makadi makadi pastudio 7 mose vana mukoma wande vana mukoma jonga tinotenda zvikuru nenyuzi dzamunotipa munotipa nyuzi chaidzo nyuzi dzechokwadi. Ya studio 7 ndakazoona kuti inotaura chokwadi. Nyaya yangu iri panyaya yakochi wezimbabwe uyo kocha rukocha maori yasi uyu kochi uyu haana mhosva. Ndiri kuona zifa iri kuda kumudzinga ichimupa mhosva yekuti agone kukocha. Anokocha aniko? Anokocha aniko? Kungiwa mapureya acho aitamba bhora raane 3 years arizi kutambwa muzimbabwe. Anovaona kupi vanhu vanotamba? Muna hamuna bhora rekutamba, makirabhu haazi kutamba. Saka dai vari vamwewo mupataimu kwete kuda kutsvaga kumhosva. Angadai akaenda semapureya api anoziva asiri kutamba. No, akomana hakona ikudaro, hakona ikudaro, hakona kuita politics mubhora futi. Hatizi kufara nezvamuri kuita kuzifa uko. Tiri kukuonai zvedu, unoda kutsvaga kupinza basa vamunoda imimi vamunodya navo mari. kuyosia yuyo timuone kutano shika kupini bongo inga shaka qualifier wana Africa Cup of Nations muda kumudzinga ma qualifier mnyaka.
Hello, Studio 7, Makadi. Ndoda wangu kutaura nyaye certificate inopiwa na munhu wabayo kuti hurumende yakashayiwa zvokuita. Izvi zvinenge yakatohaya umwe munhu anogadzira zvima certificate izvozvo. Ngoda wana upa munhu mari chete. Kubayiwa kwebasana necertificate. Kana vanhu vasingakwanisi kubayiwa havakwanisi. Handiti kubayiwa munhu unobayiwa kana uchida. Zvingapuwa munhu certificate yekuti wabayiwa. Certificate yekubayiwa ndoroshanda asiri chikoro munhu anenge akatsamira muhomwe. Ngavaite zvekugadzira mabasa vanhu vashande kwete kugadzira macertificate. Atenda.
Morning, vachamarari vestudio 7. Ini ndini kuno mugari wekwaGutu. Veduwe, mapurisa negovernment ngaitionerewo mashiripiti ari kuitika muno maGutu. Vanhu vari kungohwera vakaungana pamabhawa, mabhawa akaita senge ana Tito Likwidzi, mabhawa anenge ana Mandebvu, mabhawa anenge ana Roni. Dai zvaitogona ndaitokutumirai kavhidhiyo kana vited kana picture chaiyo masikati pandichafamba-famba. Vanhu vari kungofamba, mapurisa acho anenge achingomwavo doro ipapo, achingoitawo zvavo zvavanenge vachiita. Veduwe vamunangagwa kana vakazembe-kazembe ngavationerewo zviri kuitika muno maGutu. Teichaguma tapera tichingonzi kwanzi mushefu ndinhingi, shefu ndinhingi. Vaya vanotenge vanoita zvemabhawa vaya vanenge vane ukama namashefu emapurisa. Saka isu vagari hatina zvatingakwanisa kuita, hatina kana vatingambovudza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti inoshura zvakasimbisisa kuurayiwa kwemutungamiri weHaiti vaJovenel Moise pamwe chete nokurwiswa kwakaitwa mudzimai wavo amai Martine Moise. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati zvakaitwa nechikwata chevanhu vakange vakapakata zvombo zvokupinda nechisimba usiku mumuzinda wemutungamiri weHaiti zvinoshorwa zvakasimbisisa, vachiti naizvozvo America iripo uye yakamirira kubatsira nyika yeHaiti kuti igadzikane. Kwemakore mazhinji, Haiti inyika yakaona nhamo dzinokonzerwa nezvekumamiriro ekunze, kurwisana, uori pamwe chete nekusagadzikana kwezvematongerwo enyika. Zvichitevera kuurayiwa kwavaMoise, mutauriri webazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaNed Price vakaudza vatori venhau kuti avo vanoda kutora masimba ekutonga nyika dzavo vachishandisa mhirizhonga uye vachityora mitemo mukudzimura chido chevanhu veHaiti kuti ramangwana ravo rive rakanaka. VaPrize vanoti America yakamirira kukumbirwa rubatsiro kubva kuvatongi veHaiti. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.